Ndasarudza manheru ano sechidzidzo chipfupi kana kuverenga kupfupi Ishe vachitendera kutipa chirevo chacho kubva muna Mateo 13:24 kusvika 30 uye zvakare ndinoda kuverenga kubva pana 36 kusvika pana 40 munguva shoma shoma bedzi. Zvino mutsvene Mateo chitsauko 13 uye kutanga nendima 24 yechitsauko 13 chamutsvene Mateo. Nyatsoteererai pakuverengwa kweshoko. Mashoko angu anokundika, asi avo haangatongokundiki. Akaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti, ushe hwokudenga hunofananidzwa nomunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi avete, muvengi wake akauya akakusha masawi pakati pegorosi uye akaenda nenzira yake. Asi tsuri payakati yamera nokubereka, zvino masawi akaonekwawo. Zvino varanda vomuridzi weimba vakauya vakati kwaari, ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Wawane piko masawi? Zvino akati kwavari, muvengi aita izvi. Zvino varanda vakati kwaari, ko, munoda kuti tiende tindoaunganidza here? Asi akati, kwete, zvimwe kana muchiunganidza masawi mungadzura negorosiwo pamwe nawo. Regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakukohwa. Nenguva yekukohwa ndichatumira vakohwi. Tangai kuunganidza masawi muasunge zvimwanda kuti apiswe. Asi mututire gorosi mudura. Macherechedza here? Unganidzai masawi kutanga uye muaite tsumbu. Zvino ndichiverenga izvi, pane chimwe chinhu chinoshamisa chakauya kwandiri. Pandakanga ndakagara pamusoro pemakomo ekatalina umwe usiku ndiri mumunamato, zvino ndakabva ndafunga, ndekupi kwandingawane izvi randingagona kushandisa kune izvi zvandanga ndichida kutaura pamusoro pazvo manheru ano? Zvino ndakaburuka ndokuwana shoko rokuti nyonganiso. Saka ndakatora dura manzwi ndokutarisa kuti inzwi rekuti nyonganiso rinorevei. Zvino rinoreva kuti kudyara kupesana kana kuva anopesana, sezvinotaurwa naWebster. Kudyara kupesana chimwe chinhu chakasiyana kana kuva uchipesana nezvitoripo. Saka ndafunga musoro wenyaya manheru ano ndichaudaidza kuti mbeu yenyonganiso, uye ndinoimba kuti Ishe vacharopafadza shoko ravo zvino patiri kusvika kwariri. Uye tinoziva zvakare kuti vakadudzira mundima 36 uye kusvika 43 kuti mbeu iyi yakaibva sei. Zvino tichiri pazviri, ngatingoverenga izvozvo zvakare, ndima 36 zvino kusvika pa43. Zvino Jesu akati aendesa vanhu vazhinji, iye akapinda mumba. Zvino vadzidzi vake vakauya kwaari vachiti, tidudzirei mufananidzo wemasawi womumunda. Zvino akapindura uye akati kwavari, anokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunhu. Zvino munda inyika, mbeu yakanaka ndiwo vana voushe, asi masawi ndiwo vana vowakaipa. Muvengi anoakusha ndiye dhiabhori. Kukohwa ndiko kuguma kwenyika, uye vakohwi ndidzo ngirozi. Naizvozvo masawi sezvaanounganidzwa achipiswa mumoto, ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika ino. Mwanakomana womunhu achatuma ngirozi dzake, uye vachaunganidza kubva muushe hwake zvose zvinogumbusa navanoita zvisakarurama, uye vachavakandira mumoto, vira romoto. Ipapo pachava nokuchema, kana kuti vachachema nokugedha-gedha kwemeno. Ipapo vakarurama vachapenya sezuva muushe hwababa vavo. Uyo ane nzeve ngaanzwe. NdiJesu achipa dudziro yemufananidzo pachake. Naizvozvo tinoziva zvino zvinoreva dudziro yacho. Uye zvino tichiswedera kune izvi zvekudyara mbeu nekukohwa, zvino anozvidudzira. Zvino ndinotenda kuti Jesu aitaura mufananidzo uyu muzuva rake, asi akanga achiurevera kuzove uri pakuguma kwenyika kana kuti kuguma kwezera rinova zuva rino. Uye ndinotenda kuti chidzidzo chidiki ichi manheru ano chakanyatso kodzerana nenguva yatiri kurarama mairi. Nokuti Jesu akataura pachena pano kuti kuunganidzwa kwaizova kumagumo enyika ino, kuti ndipo paizova nekuguma kuunganidzwa kwegorosi, uye zvakare nekuunganidzwa kwemasawi nekwaapisa, uye nokupinza gorosi muumambo. Zvino ndinotenda kuti zvaive nenzira iyoyi, uye rimwe gwaro rinonditungamirira kuti nditende nenzira iyi randanyora pano, ndiMateyo 24:24. Parakataura izvozvo richitaura nezvembeu, mbeu yenyonganiso. Jesu akati, mbiri idzi dzichange dziri pedyo nepedyo sakusvikira zvaizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira. Potse kuita kunge zvimwe chete. Imwe nzvimbo murugwaro apo pazvakanyorwa kuti mvura inonaya pane vakarurama nevasina kururama. Ndinorangarira chiitiko changu chekutanga chepakuuya pakati pevanhu vePentecost. Ndaive kumisha waka Indiana. Zvino ndakanga ndiri paconvention huru, horo yakada kuita seino, apo vekuchamhembe nevekumaodzanyemba vakanga vauya pamwe chete. Nekuda kwemazuva iwayo erusaro raganda, vaifanira kusangana kumusoro ikoko. Vaive mapoka makuru maviri ehama dzechiPentecost. Ndakanga ndisandambonzwa nezvavo kana kusangana navo kumashure. Kekutanga pandakambonzwa kutaura nendimi, uye kumapeto kwemutsara paconvention, ini ndisiri nhengo pakati pavo, ndaingova muparidzi wechidiki webhaptisti. Ndakagara kumashure shure chaiko. Uye ndinorangarira nguva yekutanga yandakanzwa munhu achitaura nendimi. Ndakanga ndisingatombozivi kuti chaive chii. Zvino ipapo varume vaviri ava kunyanya vaigara kumberi, mumwe aitaura nendimi, mumwe achidudzira zvataurwa nemumwe murume wacho. Zvino ndakatanga kunzvera bhaibheri rangu zvakanyanya nekukwanisa kwandaigona ipapo. Zvino ndokuona kuti izvozvo zvaiva mumagwaro, ndizvo chaizvo zvaive zviri gwaro izvo Mweya Mutsvene waiita. Zvino ringaita zuva mushure mazvo, usiku ihwohwo mwoyo wangu wakabatikana zvikuru. Ndakarara mumunda wechibage. Ndakanga ndisina mari yakakwana kuti ndizviwanire pokurara, saka ndaingova nemari yaikwana kuti ndisvike kumba. Zvino ndakazvitsvakira madonuts ane mazuva mashoma kana kuti mabhanzi ndiwo, uye ekudya kwemangwanani. Zvino ndaitobvumirwa kuti ndidye navo, asi ndakanga ndisina mari yokuzoisa. Mumazuva iwayo maiva munguva yokuderera kweupfumi muna 1933, saka yaiva nguva yakaoma chaizvo. Zvino saka ndakafunga, zvino ndicha handidi kudya navo, asi ndinoda kuziva zvavainazvo. Vane chimwe chinhu chandisina. Saka mangwanani iwayo ndaive vakandikumbira, vashumiri vose huyai papuratifomu uye mongozvizivisa kuti ndimi ani, kwamunobva. Zvino ndakangoti William Branham muvhangeri Jeffersonville, ndikagara pasi. Zvino panguva iyoyo ndaiva mushumiri muduku pane vose papuratifomu. Zvino zuva rakatevera vakandidana kupuratifomu kuti nditaure. Zvino ipapo mushure mekunge ndataura, handiti takava nenguva yakanaka kwazvo. Zvino ndakabva ndatanga kusangana nevanhu vakasiyana-siyana vachindikoka kumachechi avo. Zvadaro mushure mazvo ivowo. Mushure mezvo, handiti ndakafunga, dai ndaigona kusvika paiva nevarume vaviri vaya vaitaura nendimi pamwe nekududzira. Ndaitsva mumwoyo mangu, ndaizvida zvakanyanyisa. Zvino sezvandakuudzai pakutanga, chipo chidiki chaunoshandisa. Munoziva, zvipo nekudanwa hazvinei kutendeuka. Unazvo upenyu hwako hwese, munoona. Unozvarwa uinazvo kana zviri zvipo zvaMwari. Saka ini nguva dzose kubvira ndiri mucheche mudiki zvaigara zvichiitika kwandiri. Vanhu vanondiziva upenyu hwangu hwese vanoziva kuti ichokwadi. Zvino kana ndaifunga, ndakanga ndisingazivi kuti chaiva chii panguva iyoyo, uye kuchiti chiratidzo, ndakanga ndisingazivi kuti chaiva chii. Asi ndakafunga, dai ndangogona kutaura navo. Zvino uye mweya waiva muchivakwa wainzwika sekunge mweya waMwari chaiwo. Saka ndakataura nemumwe wavo, uye ndakamubvunza mibvunzo mishoma. Zvino akanga ari muKristu wechokwadi. Pakanga pasina kupokana nezvazvo, murume iyeye akanga ari mutendi chaiye. Zvino murume aitevera, pandakataura naye kana ndakambosangana nemunyengeri, akanga ari mumwe wavo. Murume iyeye akanga ari chaizvozvo. Mudzimai wake akanga ari mukadzi ane bvudzi rakachenuruka, uye aiva nevana vana vaviri nemukadzi ane bvudzi dema. Zvino ndakafunga kuti asika zvino chii hezvino izvi. Ndakanga ndatovhiringika, ndiri munhu anotenda zvepamavambo, rinofanira kunge riri shoko kana kuti hazvisizvo. Zvino heuno imwe yauya, mumwe anzwika maererano nezvose zvandinoziva kuva wemazviro kwazvo, uye mumwe wacho anga asina kunaka zvachose, uye mweya uchiwira pamusoro pavo vari vaviri. Zvino zvingadaro sei, ndaizvo ndakatadza kuzvinzwisisa. Makore maviri akatevera, ndakanga ndichinamata ndiri mubako umo mandaenda kunonyengetera. Makawanda guruva mubako. Zvino mamwe masikati ndakabudamo ndikaisa bhaibheri rangu padanda. Zvino mhepo ndokurivhura kuna vaHebheru chitsauko 6. Iyo yakataura kuti mumazuva okupedzisira zvazvichazove kana tikawa tichibva pachokwadi uye tikazvivandudzazve pakutendeuka. Painge pasisina chibayiro chechivi uye kuti minzwa norukato zvakanga zvava pedyo nekuraswa kuguma kwazvo zvichizopiswa. Asi mvura inonaya panyika kazhinji kuzoidiridza nokuigadzira. Asi minzwa norukato zvicharambwa, asi gorosi richazounganidzwa. Uye ndakafunga zvinoka, ingori mhepo yaita sekuvhura kudaro zvino. Ndakangogadzika bhaibheri pasi zvakare uye ndakafunga, asi kazvino ndichango zvino hepano imhepo yakauya ndokuvhuvhuta ikarivhura. Izvozvo zvakaitika katatu uye ndakafunga, manje kazvino zvinoshamisa. Zvino ndakabva ndasimuka ndikafunga, Ishe, sei muri kundivhurira bhaibheri iroro kuti ndiverenge izvozvo? Ini pandakasvika zasi ipapo, apo minzwa norukato zvava pedyo nokurambwa kuguma kwazvo zvichapiswa, ndakafunga, sei mandivhurirawo izvozvo ipapo? Uye sekutarisa kunze, zvino zviratidzo izvi zvechokwadi zvinouya pasina kudhonza rimwe giya. Vangori Mwari, maona. Ndakatarisa uye ndikaona nyika yakanga ichitenderera pamberi pangu. Iye ndikaona kuti yakanga yakarimwa. Paiva nemurume akanga akapfeka nguo chena akafamba achikusha gorosi. Zvino mushure mokunge apota pajenga jecha renyika, kwakauya mumwe murume aitaridzika kuchikisa. Akanga akapfeka zvitema uye akanga achikusha mbeu yemasawi kwese hako. Dzose dziri mbiri dzakakurirana pamwe chete, uye padzakadaro dzose dziri mbiri dzakanzwa nyota nokuti mvura inonaya yaidiwa. Zvino imwe neimwe yaiita sokunge yaive iri kunamata, yakarereka musoro wayo mudiki. Tenzi, naisai mvura, naisai mvura. Zvino makore makuru akasimuka, mvura ndokunaya pamusoro padzo dzose dziri mbiri. Payakadaro gorosi diki rakabva rasvetuka nokutanga kuti Ishe ngavarumbidzwe, Ishe ngavarumbidzwe. Zvino sawi duku rakasvetuka padivi rimwe chetero iye rikati Ishe ngavarumbidzwe, Ishe ngavarumbidzwe. Zvino chiratidzo chakadudzirwa, mvura inonaya pane vakarurama nevasina kururama. Mweya mumwe chete unogona kuyera mumusangano, uye munhu wose wofara mauri, vanyengeri, makristo uye navose pamwe chete. Ndizvozvo chaizvo. Asi chimbori chii? Nezvibereko zvavo vanozivikanwa, maona. Ndiyo chete nzira yazvinogona kuzivikanwa nayo. Wobva waona izvozvo zvino, sezvo maotsi emusango kana gorosi remusango nezviyo dzimwe nguva zvinotevedzera tsanga yechokwadi yepamba zviri pedyo sezvekuti zvaitozonyengera vasanangurwa chaivo. Ndinofunga kuti tiri kurarama muzera rakafanira apo zvinhu izvi zvinofanira kuparidzwa uye nokutaurwa nezvazvo. Cherechedzai mundima 41. Idzi mbiri zvakare dziri pedyosa, pedyosa mumazuva okupedzisira kusvikira havana kuita vaisagona kuvimba neimwe chechi kuti ivapatsanure. Toti Methodisti kana Baptisti kana Mapendekosti kuti idzipatsanure, akati vanotuma ngirozi dzavo kuzodzipatsanura. Mutumwa ari kuuya kuzounza kupatsanurwa, kusarurwa pakati peyakanaka yacho neyakaipa yacho. Uye hapana anogona kuita izvozvo kunze kwemutumwa waJehovha. Iye ndiye wacho achataura kuti yakanaka ndeipi uye yakaipa ndeipi. Mwari vakati vachatuma ngirozi dzavo munguva dzekupedzisira, kwete ngirozi dzakapfuura nezasi kuno, asi ngirozi panguva yekupedzisira uye dzichazounganidza pamwe chete. Tinoziva kuti ino inguva yekukohwa iri kuuya zvino. Zvino ngirozi inodudzirwa chaizvo izvo kuti mutumwa. Uye tinoona kuti kune ngirozi nomwe dzemachechi manomwe, uye zvino kwete nemumazera echechi. Cherechedzai, avo vaakati vaive vakushi, uyewo kuti mbeu yaiva chii. Mumwe mukushi aive ari iye mwanakomana waMwari akaenda achikusha mbeu. Zvino muvengi akauya shure kwake, uyo aiva dhiabhori, ndokukusha mbeu yenyonganiso mushure mekukushwa kwembeu chaiyo. Zvino shamwari, zvakaitika muzera rega rega kubva patakava nenyika. Chaizvo izvo, nzira yose kubva pamavambo zvakatanga chinhu chimwe chetecho. Zvino akati mbeu yaMwari, shoko raMwari. Jesu akati pane imwe nzvimbo kuti shoko imbeu, uye mbeu yese ichabereka zverudzi rwayo. Uye zvino kana muKristu, vana vaMwari, vana veumambo, vava mbeu yaMwari, saka vanofanira kuva shoko raMwari. Shoko raMwari riri kuratidzwa muzera ravari kurarama mariri, kumbeu yakavimbiswa yezera iroro. Mwari vakapa shoko ravo pakutanga, uye zera roga roga rakave nembeu yaro, nguva yaro, nyimbiso dzaro. Zvino Noa paakauya panzvimbo, uye akanga ari mbeu yaMwari, shoko raMwari rezera iroro. Mozisi paakauya, haana kukwanisa kuuya nemharidzo yaNoa. Hayaishanda nokuti akanga ari mbeu yaMwari panguva iyoyo. Zvino pakauya Kristu, haigona kuuya nezera raNoa kana raMozisi. Yakanga yava nguva yake yokuti mhandara ibate pamuviri igobereka mwanakomana. Zvino aizova Mesiya. Zvino takararama nemuzera raLuther, zera raWesley, zera reMethodist zvichidzika nemazera ose nezera rePentecost. Uye zera rega rega rinopiwa vimbiso yeshoko. Uye vanhu vezera iroro vanoratidza shoko rakavimbiswa iroro. Ndivo mbeu yezera iroro maererano nezvakataurwa naJesu ipo pano. Ndivo vana veumambo. Ndizvozvo kuratidzwa kwemweya mutsvene uchishanda kubudikidza nemuvana vake ndivo mbeu yeumambo pazera iroro. Cherechedzai, Masawi ndiwo acho aive muvengi Satani akadyara nyonganyonga kana kuti mbeu yenyonganiso. Ndiye aiva nemhosva yekuita chinhu chakaipa ichi. Satani akakusha mbeu yake kubva pakutanga. Mwari pavakaisa gohwo ravo rekutanga revanhu panyika, Adhamu hongu akanga asati aziva kuti kwaive nezivo, zivo yechokwadi neyechakanaka nechakaipa. Zvino akanga asati asvika pairi nazvino. Asi tinoona kuti Mwari vakapa vana vavo shoko ravo kuti rive dziviriro yavo. Yavo hatina imwe dziviriro kunze kweshoko raMwari. Ndiyo dziviriro yedu. Hakuna mabhomba, hapana pekuhwanda, hapana nzvimbo dzekuhwanda, hapana maArizona kana maCalifornia kana kupi zvako kwakungava. Kune dziviriro imwe chete yatinayo, uye ndiro shoko. Zvino shoko rakazoitwa nyama rikagara pakati pedu, rinova Kristu Jesu. Ndiye dziviriro yedu chete. Tiri maari takachengeteka. Hapana kana chivi chinoverengerwa kumutendi chaiye. Maizviziva here? Iye akaberekwa naMwari haiti chivi, haangatadzi, maona, hachimboverengerwe. Handiti Dhavhidhi akati, akaropafadzwa munhu asingaverengerwi chivi naMwari. Kana uri muna Kristu hauna chido chekutadza. Muna mati kana anatswa kamwe, haachina hana yechivi, haachishuviri. Zvino kunyika unogona kunge uri mutadzi, asi kuna Mwari hausi, nokuti uri muna Kristo. Ungava sei mutadzi iwe uri muna iye asina chivi, uye Mwari vanongoona iye wauri maari. Zvino nguva ino yekukohwa, pakutanga Mwari pavakadyara mbeu yavo panyika, uye vakaipa mumwoyo yevana vavo, mhuri yavo, kuchengeta shoko iroro ndiko kwaiva kuchengetedzwa kwavo bedzi. Kuchengeta shoko iroro, heunoi muvengi achipinda ndokupwanya ruzhowa irworwo nekudyara mbeu yenyonganiso yaipesana neshoko raMwari. Kana yaive nyonganiso pamavambo, ichiri chero chinhu chinowedzera chii zvacho kushoko raMwari, chichiri mbeu yenyonganiso. Handina basa nekwachinobva, kana chichibva kusangano, kana chichibva kumauto, kana zvichibva kumasimba ezvematongerwo enyika, chero chinopesana neshoko raMwari imbeu yenyonganiso. Kana munhu akamira achiti muparidzi wevhangeri, uye otaura kuti mazuva ezvishamiso akapfuura, ndiyo mbeu yenyonganiso. Kana munhu akamira achizviti mushumiri, mufundisi weimwe chechi yeimwe nzvimbo, uye asingatendi kuti Jesu Kristu mumwe chete mune zvose kunze kwemutumbi wenyama, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, ndiyo mbeu yenyonganiso. Paanotaura kuti zvishamiso uye nezera revaapostora rakapfuura imbeu yenyonganiso. Pavanoti hakuna chinhu chakadai sekupodza kwaMwari, imbeu yenyonganiso. Uye nyika izere nayo, yakafasa uye ichivhunga gorosi. Tinoona kuti mudyari wekutanga wembeu yenyonganiso akanzi iye Dhiabhori. Uye tinoziva kuti maiva muna Genesis 1. Zvino tinoona uye necheapa mubhuku raMateyo chitsauko 13, Jesu achiri kutumidza chero nyonganiso zvayo kushoko rake kuve Dhiabhori. Zvino 1956 uyu, chero chinhu chinodyara nyonganiso zvinopesana neshoko raMwari rakanyorwa, kana kuisa chero dudziro yepakavanda kwariri, imbeu yenyonganiso. Mwari havazozviremekedzi, havakwanisi, hazvisangani. Zvechokwadi hazvidaro. Zvakaita setsanga yemastard, haivhengani nechimwe chinhu, haugone kuisanganisa. Inofanira kuva chinhu chemazviro kwazvo, mbeu yenyonganiso. Zvino tinoona Mwari pavakadyara mbeu yavo mubindu reEden, tinoona kuti yakabereka Abheri. Asi Satani pavakadyara mbeu yake yenyonganiso, yakabereka Kaini. imwe yakabereka uyo akarurama, imwe yakabereka uyo asina kururama. Nekuda kwekuti Eva akateerera kushoko renyunganiso rinopesana neshoko ramwari. Zvino ndipo pakatangira chiri kufamba ipapo, uye chakazogara chichifamba kubva ipapo. Uye hatife takachibvisa chose zvacho kusvikira ngirozi dzavo yadzozopatsanura chinhu chacho. Uye mwari vanoendesa vana vavo kuumambo, uye masawi achapiswa. Cherechedzai madzinde maviri aya. Dai taingova nenguva yakawanda pachidzidzo ichi, asi kungorova nhongonya dzacho kuti tigokwanisa kuchinyatsopinda mukunamatira vanorwara mumaminitsi mashoma anotevera. Cherechedzai, mbeu dzavo dzakakura pamwe chete sezvakarehwa naMwari pano zvakare muchitsauko 13 chenyaya yedu manheru ano chaMateyu. Regai zvikurirane pamwe chete. Zvino Kaini akaenda kunyika yenodhi ndokuzviwanira mukadzi ndokuroora. Zvino Abheri akaurayiwa, uye Mwari vakamutsa Seti kuti atore nzvimbo yake. Zvino zvizvarwa zvakatanga kufambira mberi pakati pechakanaka nechakaipa. Zvino tinocherechedza kuti vakaungana mumwe nemumwe wavo nguva nenguva, uye Mwari vakatozo zvakasvika pazvakaipa kwazvo kusvikira Mwari vatozozviparadza. Asi pakupedzisira dzakazobuda kusvikira mbeu idzodzo dziri mbiri, mbeu yenyonganiso nembeu yaMwari, dzakabudisa misoro yadzo chaiyo, uye dzikagumira muna Judas Iskarioti nemuna Jesu Kristu. Nokuti aiva mbeu yaMwari, akanga ari mavambo ezvisikwa zvaMwari, akanga asiri chimwe chinhu kunze kwaMwari. Uye Judas Iskarioti akaberekwa ari mwanakomana wokuraswa, akabva kugehena akadzokera kugehena. Jesu Kristu aive mwanakomana waMwari, shoko raMwari rakaratidzwa. Judas Iskarioti munyonganiso yake akanga ari mbeu yadhiabhori, akauya munyika uye kuzonyengera sezvaaiva pamavambo Kaini baba vake vokutanga. Judasi aingoita dambe nechechi, akanga asina kunyatsoperera. Chaizvoizvo akanga asina kutenda, angadai asina kumbotengesa Jesu. Asi munoona, akadyara mbeu iyoyo yenyonganiso. Akafunga kuti aigona kuita ushamwari nenyika, upfumi, uye agovawo neushamwari naJesu. Asi akanga atononokesa kuti aite chimwe chinhu pamusoro pazvo. Nguva yacho payakasvika, paakaita chinhu ichi chakaipa, akayambuka mutsara unopatsanura kuenda mberi nekudzokazve. Akatozoenda mberi nenzira yaakaenda nayo somunyengeri. Akadyara mbeu yenyonganiso akaedza kuti afarirwe nemasangano makuru iwayo ezuva iroro nevaFarisei nevaSadhusi. Uye akafunga kuti anozozviitirawo tumari, uye ozove nemukurumbira pakati pevanhu. Kana izvozvo zvisingakonzerese vanhu vazhinji kwazvo kupinda munyonganiso iyoyo vachiedza kuwana kufarirwa nevanhu, ngatitsvagei kufarirwa naMwari kwete nevanhu. Asi ndizvo zvakaitwa naJudhasi apo nyonganiso idzi dzakanogumira maari. Uye tinoziva kuti Jesu aive shoko. Mutsvene Johane 1 yakati, pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama nokugara pano pakati pedu. Zvino shoko imbeu. Zvino mbeu yakava nyama nokugara pakati pedu. Kana Judhasi aive mbeu yemuvengi, uye neinyonganiso yakazovawo nyama nokugara pakati pedu mumunhu waJudas Iskarioti. Haana kumbova nekutenda kwechokwadi chaiko, aive nekwaaifunga kuti kutenda. Pane chinhu chakadai sekuva nekutenda, uye nekutenda kwekabanga. Zvino kutenda kwechokwadi kwaMwari kunotenda muna Mwari. Zvino Mwari ishoko, hakuzombowedzera chii zvacho kwariri. Bhaibheri rinotiudza kuti kana tikawedzera shoko rimwe, kana kubvisa shoko rimwe chete, chikamu chedu chichabviswa mubhuku reupenyu. Zvakazarwa 22:18, chitsauko chekupedzisira chinovhara. Pamavambo epakutanga bhuku rekutanga reBhaibheri, Mwari akavaudza kuti vasatyora shoko rimwe chete raro. Shoko rose rinofanira kuchengetwa, vanofanira kurarama neshoko iroro. Jesu pakati pebhuku akauya akataura kuti muzera rake ndokuti munhu haangararame nechingwa chete, asi neshoko roga roga rinobuda muburomo maMwari. Uye muzera rekupedzisira razvakazarurwa zvakafanotaurwa kwatiri kuti ani naani achabvisa shoko rimwe kubva mubhuku kana kuwedzera shoko rimwe kwariri, chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu. Nokudaro hapagoni kuva nechisinganyatsooneki ringori shoko raMwari remazvoro kwazvo risina kusvibiswa. Ndivo vanakomana vaMwari, vanasikana vaMwari vasina kuberekwa nokuda kwomunhu kana nokukwazisana ruoko kana imwe mhando iri mubhabhatidzo, asi vakaberekwa mumweya waMwari nemweya mutsvene, uye shoko richizviratidza kubudikidza nemavari. Ndiyo mbeu yaMwari yechokwadi.
joins church and becomes Muvenge anojoina church obva anonyatso teredza chitendo wakana chimwe chinhu asa handiyo inyonganiso iyoyo chero chipi chinovhiringidza mhando iyo yechokwadi chemadziro kwazvo cheshoko ramwari uye tinoziva sei tinoti zvino ivo une kodzero yekuridudzira kwete changamire hakuna munhu ane kodzero yekududzira shoko ramwari ivo ndivo vanozvidudzira pachavo vanozvivimbisa vobva vazviita ndiyo dudziro yacho pavakarivimbisa vakabva varizadzisa ndiyo dudziro yaro chero chinhu chinopesana neshoko ramwari inyonganiso zvamazviro kwazvo zvino sezvandambotaura judhasi akanga asina kutenda chaiko aiva nokutenda kwekabanga aiva nekutenda kwekufunga kuti uyo akanga ari mwanakomana wamwari asi akanga asingazivi kuti akanga ari mwanakomana wamwari angadai asina kuzviita uye munhu anorerutsa pashoko ramwari rino kuve chokwadi ane kutenda kwekabanga muranda wamwari wechokwadi anobatirira pashoko iroro usiku ushoma wapfuura mumwe mushumiri wekuarizona wechimwe chikoro chikuru chine mukurumbira muno muguta rino akauya kwandiri akati ndinoda kukugadzirisai pane chimwe chinhu ndikati kana maona mukana ndakati uno ndiwo mukana wakanakisisa wandinoziva nezvavo huyai zvenyu iye saka akauya akati vabranham muri kuedza ndinotenda kuti makaperera uye makatendeseka asi muri kuedza kuzivisa kunyika dzidziso yechiapostora uye akati zera revaapostora rakaguma nevaapostora ndikati chinhu chekutanga chandinoda kukubvunzai hama yangu munotenda here kuti shoko rose ramwari rakafemerwa akati hongu shangamire zviro kwazvo ndinotenda ndakati zvino mungandiratidzawo here mushoko pakagumira zera revaapostora zvino ndiratidzei pazviri ndichatenda pamwe nemi ini ndikati munyori wechiapostora uyo aive nemakii eumambo pazuva rependekosti pakaziviswa zera revaapostora akati varume hama tingaitei kuti tiponeswe akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe muzita rajesu kristu kuti mukanganirwe zvivi uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene nekuti vimbiso ndenyu nekuvana venyu nokuna vari kure kunyange navose vachazodanwa naishe mwari wedu zvino ko shoko ringazvipikisa sei murume akati ndine dziwa rinotyisa manheru ano ndikati ndinofungawo saizvozvo zvakare maona zvino ndiudzei mwari vachiri kudana here kana mwari vachiri kudana saka zera revaapostora richiripo zviro kwazvo vose vachadanwa naishe mwari wedu vachazodanwa vachazombodana vose vavachadana richaramba riri zera revaapostora nokuti jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi zvino tinoona nhasi kuti nyonganiso iyi yakadyarwa nemuzera roga roga dai zvaikwanisika kuzviwana mumaminitsi 10 kana 15 anotevera ndaizozviita asi haugone zvichidzika nemumazera tose tiri vazhinji vedu tinoverenga bhaibheri uye zvino sepakauya jesu uye akawana nyonganiso iyoyo ichipesana akanga ari shoko rakaratidzwa akanga ari dudziro yamwari yeshoko nokuti akati nzverai magwaro nokuti maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi uye ndiwo acho anopupura nezvangu hezvo kaizvo iye akanga ari dudziro yeshoko uye mwanakomana nemwanasikana wese wamwari akaberekwa patsva wezera rino idudziro yeshoko muri tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa navanhu vose hongu cherechedzai akati vanondinamata pasina vachidzidzisa nyonganiso sedzidziso vanondinamata pasina vachidzidzisa sedzidziso nyonganiso dzidziso dzavanhu zvitendwa zvevanhu vachidzidzisa izvozvo seshoko ramwari izvozvo zvisina nechekuita neshoko ramwari tarisai zera rega rega rinobereka mhando yakadaro yembeu zera rega rega rakazviita uye redu harina pembedzo tine chinhu chimwe chete uye zera guru racho kupfuura mamwe mazera ose akasanganiswa nokuti uku ndiko kuguma kwenhoroondo yenyika iyi ndiyo nyonganiso huru yakambovapo panyika iri pachiso chenyika nhasi nyonganiso mune mamwe mazera yakavabvisa pana mwari wechokwadi mupenyu ichivaendesa kuzvifananidzo nhasi jesu akati muna Mateo 24:24 kuti zvichava zviri pedyosa zvaizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira taura nezvenyonganiso zvine unyengeri kwazvo satani ari pakati pevanhu uye angori mudzidzi chaiye webhaibheri chiremba chaiye wedivhiniti anogona kudzidzisa shoko iroro potse zvakanyatsokwana jesu akataura kudaro asingomutarisai pachava nepamwe panhu akati asika zvino zvakanga zvisiri zveino hongu ndizvo zvakare munoona nokuti Mwari vakati zvaiva. Tarisai zvayakaita. Nyonganiso imwe chete iyoyo yakaunza kutsamwa kwaMwari pamazuva aNoa. Apo Mwari vakatuma muprofita wavo kunze uko akaparidza semoto waibvira. Akadana kuti vanhu vatendeuke uye venyonganiso ndokunyura. Zvino Satani akaitei? Akauya nekuseri chaiko muna Hamu ndokutanga kuikusha zvakare. Izvozvo chaizvo. Ndokubva kwauya Mozisi muprofita mukuru kuti abudise vana veIsraeri kubva murenje. Chii chakaitika? Mozisi muprofita mukuru waMwari achivaunzira zvokwadi yamazuro kwazvo. Zvokwadi akasimbiswa. Akanga asangana naMwari. Mwari vakaratidza kuti vakanga vasangana naye. Kuti vanhu ivavo kumashure uku, vaprisita ivavo zvino vaive nezvitendero zvavo, tsika dzavo, maitiro avo nezvose. Asi Mozisi akamira nechisimbiso chedudziro yeshoko. Musakanganwa izvozvo. Mozisi aive dudziro yaMwari yevimbiso yavo. Vakati vaizozviita, aive dudziro yaMwari. Chii chakaitika? Chechi ichangotanga kubuda muIjipita iri patsoka dzayo mazuva mashoma. Zvino chii chakaitika? Satani akauya nenyonganiso yake mumunhu Kaini wechipiri aive Bharamu. Zvino akadyara nyonganiso pakati pavo. Tinoziva kuti ndizvozvo kuti Bharami dzidziso yaBharami nokuti tese takafanana. Tinoshumira Mwari mumwe chete wamunoshumira. Pane zvepamavambo aive ari right nokuti akapirisa chipiriso chakapiriswa naMwari. Makondowe manomwe, nzombe nomwe, pamaaritari manomwe. Ndokunamata kuna Mwari mumwe chete zvakangokwana sezvakaita Mozisi zasi murenje. Zvimwe chetezvo chaizvo. Asi vakanga vasina kufanana. Kufano ratidza zvaizoitika. Hapo paiva zvakare naKaini achiratidzwa muna Bharamu uyu pauzima. Zvino hapo paiva naMwari vachiratidzwa muna Mozisi pauzima, vachidudzira mashoko avo kubudikidza nemunhu, vachizvizivisa vimbiso yavo kubudikidza nemunhu. Zvino nyonganiso ndokusimuka. Naizvowo yakazviita munguva yaJudhasi, hoyo achiuya nenyonganiso yake. Uye rangarirai, chivi ichi chakatendwa nevanhu ivavo kuti tese takafanana. Tinonamata Mwari mumwe chete. Tose tinofanira kuva vechechi imwe chete. Tinofanira kuva vanhu vamwe. Chivi ichocho hachina kumboregererwa Israeri. Jesu akati iye pachake, vose vakafa. Vakaparara vese. Kusara kwevatatu vavo ndivo vakabatsirira uye vakatenda vimbiso. Paya ndonda payakati hatikwanise kutora nyika uye yakatinyanyira kwazvo nezvimwe zvakadaro. Karebhu naJoshua vakanyaradza vanhu ndokuti tinogona nekupfuurira kuitora nokuti Mwari vakaivimbisa kwatiri. Handina basa kuti zvinopikisa zvakadii. Uye tichiri kugona kuparidza kupodza kwaMwari nerubhabhatidzo romweya mutsvene. Uye tichine simba raMwari rinotipatsanura kubva kuzvinhu zvenyika. Mwari vakataura kudaro. Zera revaapostori harina kumboperi uye harizoperi, rinoenderera mberi. Saka tinowana mudyari wekare mumwe chete wenyonganiso. Uye rangarirai, chivi ichocho hachina kumboregererwa. Zvino hama, kana chisina kumboregererwa nguva iyoyo, ko zvino apo mbeu yemazviro kwazvo yemazera ose iri kuuya pamwe chete. Cherechedzai, chinhu chikuru ichi chakaitwa naBharami chakaramba chichienderera uye pakupedzesera chakaguma mukuya kwaJudhasi Isikarioti naJesu. Chaiva chii? Judhasi naJesu vaingove mufananidzo chaiwo waKaini naAbheri. Nokuti saJudhasi ainamata, naizvozvowo Kaini ainamata. Kaini akavaka aritari, akaita chipiriso, akanamata Mwari. Aive akangoperera mazviri sezvaive mumwe wacho. Asi munoona, akanga asina chizaruro chezvaive shoko. Akafunga kuti Adhamu naEvha vakanga vadya mamwe maapurosi kana mumwe muchero. Uye Kaini Abheru nechizaruro akaziva kuti zvakanga zvisiri izvo, rakanga riri ropa rakavabudisa. Zvino akapirisa gwayana. Uye Mwari vakapupura kuti chipiriso chake chakanga chakarurama. Zvino akaita godo ndokuedza kuuraya munin'ina wake. Zvino sekuuraya kwaakaita munin'ina wake paaritari imwe cheteyo pakafira chipiriso chake, gwayana rakafira paaritari. Ndizvo zvakaitawo Judhasi Isikarioti. Akatengesa Jesu Kristu paaritari yaMwari, akamuuraya sokungouraya kwakaita Kaini Abheri. Nokuti Kaini aive mbeu yenyonganiso. Ndizvo zvakanga zviriwo Bharami muprofita akaaiwa. Murume aifanira kunge aiziva zviri nani. Uye Mwari vakamuyambira kubudikidza nezviratidzo nezvishamiso. Uye kunyange nyurusi richitaura nendimi dzisingazivikanwe. Asi zvakadaro akaenderera mberi zvimwe chetezvo. Akaberekwa kuva mudyari wenyonganiso. Zvino kana Jesu akafanira kutaura kuti zera rino raizoguma rave munyonganiso hurusa yati yambovapo, zera rekereke yeRaodhikia rinodziya rakamubudisa muchechi ringagova sei chimwe chinhu kunze kweiyoyo. Nyonganiso zviro kwazvo ndiyo inoperera muzera iroro. Zvino aive Kaini naAbheri zvakare paKarivhari. Zvino cherechedzai, senguva dzose Jesu paakangoenda aenda kudenga, mweya yamutsvene wakatumwa kuti udzoke. Ndiyo yaive mbeu muupi hweupenyu kushoko. Sezvatakataura manheru apfuura, ndiwo unomutsa shoko. Kumutsa zvinoreva kuunza kuupenyu. Mweya mutsvene wechokwadi unongounza kuupenyu shoko rauri iwo. Hauunzi chitendwa kuupenyu, haukwanise nokuti hausi wechitendwa. Upenyu hweshoko raMwari nokuti ndiwo Mwari. Maona, uye unomutsa mutumbi iwoyo. Zvino cherechedzai, sezvavakaita zvino. Uye Bhaibheri rakati, uye Johani akataura kuvana vake akati, vana vaduku, makanzwa nezvaAntikristu achazouya panyika. Akati, uyo atova munyika uye achishanda muvana vokusateerera. Zvino izvi zvakatora makore angangoita 30 mushure mekuuya kwomweya mutsvene. Tinoona kuti mweya mutsvene pawakauya, mbeu chaiyo mupi hweupenyu chaiye kumbeu, ipapo ndipo panouya nyonganiso iyoyo zvakare. Uye cherechedzai, zvakaenderera mberi. Yaiva shoko chairo rakanga rasimbiswa. Vaprofita vakare vakanga vasimbisa shoko raMwari kuti ichokwadi pavaidzika. Kana paine akamboverenga Nicaea Council kana pre-Nicaea Council, mazuva 15 aye zvematongerwo enyika ane ropa, apo boka ravaRoma zasi ikoko vaida kuunza uye nekugadzira sangano kubva muchechi iyoyo. Vaprofita vakauya vakamonera matehwe emakwai, vachidya miriwo, vakamirira shoko iroro. Asi zvakaitei? Zvaifanira kuva saKaini, zvaifanira kuva saAbheri, mumwe aifanira kufa. Zviro kwazvo zvakadaro. Zvino shoko rakarasikirwa nerunziro yaro pakati pevanhu, uye vose vakaramba shoko rechokwadi ndokutora dzidziso yenyonganiso dzekereke yekutanga yekatorike. Vakawedzera papa, vakawedzera bishopi, vakawedzera ichi icho chimwewo, vakabvisa chokwadi chaicho chezvinoreva Petro uye chaMaria nezvimwe zvose, uye vakagadzira zvifananidzo. Uye hapana chimwe chavakagadzira kunze kwemhemberero yechiedheni kubva pane chaingonzwa chitendero chechikristu. Chaiva chii? Mbeu yenyonganiso. Zvino vakaronga ndokuronga kekutanga panyika chechi. Chaiva chii? Mbeu iya yenyonganiso yakatanga kudyarwa, chimwe chinhu chichiwedzerapo chichibvisa. Ndiani akambonzwa mubhaibheri zvokusadya nyama nechishanu? Ndiani akambonzwa mubhaibheri nezvechero chinhu chokusasa panzvimbo yokubhabhatidza kunyudza? Ndiani akambonzwa nezvezvinhu izvozvo kazwai Maria kana chimwe chinhu? Ndiani akambonzwa nezvezvimwe zvematakanana akaorai aya maprotestendi zvekare? Hapana angapomera mumwe mhosva nokuti vamwe chete. Tizvozvo kungoti ane mhosva pane kadukusa, ane mhosva pane zvese. Ndiani akambonzwa Mwari vachishanda musangano? Ndiratidze imwe nguvapo rimwe rakambova sangano uye rikaramba riri benyu. Akafa pakarepo uye haana kuzombomukazve. Yakwana nguva yekuti chimwe chinhu chiitike. Yakwana nguva yekuti Mwari vafambe. Zvakauraya runziro pakati pevanhu. Zvimwe chetezvo zvakaitwa muzuva rino. Vanouraya runziro voti, oh, boka revaumuruki vatsveneriya hapana zvavari. Zvino manje inyonganiso. Sangana neshoko chiso nechiso, uone zvariri. Ona kana Mwari vachidudzira shoko ravo pachavo. Mwari vanokwanisa kubva pamatombo aya kumutsa vana kuna Abrahama. Amen. Shoko rakanga ranyatsosimbiswa nemaKristu pakutanga iwayo kuti Mwari vakavadzikinura sei kubva kune zvose nezvirwere, uye vaiva nevaprofita, uye vakataura nendimi vakadudzira, uye vakapa ndimi dzakaratidza kuva chokwadi chaicho nguva dzose. Asi pamberi peshoko rose iroro rakasimbiswa, vanhu vakariramba uye vakavhotera sangano. Ndiwo amai vemasangano ose. Dzose dziri mbiri dzaibva zvizere zvino, dzakatanga kubereka mbeu zvakare. Yakafa, asi yakadombera zvakare mumazuva aLuther, sezvatinoziva kubva mumharidzo yekutanga pano pakudya kwemangwanani. Yakadombera muzuva raLuther. Zvino vakaitei? Pakarepo mushure mekufa kwemunhu mukuru iyeye, vakaita sangano. yakadondera uye zvakare mumazuva aJohn Wesley apo maAnglican nedzose chengetedzo dzavo dzekusingaperi uye nezvinhu zvose zvakanga zvaisungirirapo pazvakange zvoda kuve zvepasi rose. Zvino chii chakaitika? Mwari vakamusa murume ainzi John Wesley ndokuuraya chinhu chacho chose. Iye paakangofa iye naAsbury nevamwe, chii chakaitika? Vakaita sangano. Zvino mava nemhando dzose dzemamethodist. Zvino kwakauya mumwe kana mumwewo, Alexander Campbell, John Smith nevamwewo. Pakupedzisira kwakabuda Pentecost ndokubuda ichibva mazviri zvose. Chii chakazoitika zvino? Vakamhanya zvakanaka. Chii chakazokudzivisai? Makanyatsodzokera mumadhaka mamwe chetewo amakabuda maari ndokunyatsodzokera mumatope mamwe chete. Mukadzokera kunyonganiso uye nokugadzira masangano, makazorerutsa pashoko, uye pese Mwari pavaitumira chimwe chinhu chitsva maisagona kuchigamuchira. Ndizvozvo nyonganiso zvakare. Uye cherechedzai, sezvo ndakambotaura rimwe zuva, chikwande chidiki chiya chekutanga chakabuda pamudzi uyu chakakwira mumashizha chichikwira mumuchekechera ndokudzokera mugunde zvakare chichibva chabuda. Chikwande chidiki ichocho chegorosi chakatoda kuita kunge tsanga pachayo, uye chakafunga kuti ndiyo. Asi kana machivhura hamuna tsanga imomo zvachose. Chinongori chinotsigira tsanga kuti ikure machiri, uye chinofawo zvakare, uye upenyu hunonyatsobuda machiri hwopinda mutsanga. Cherechedzai. Saka vanodana makereke akakusha. Tinoona nhasi kuti anonzi makereke edu acho, kunyange mapendekosti edu, takabuda takanga tisingagoni kugutsikana, takatozoti tiite mapoka edu pachedu. Zvose zvakauya takazova neizvi, tikazova neizvi, takazova nerimwe zveboka. Zvino muchinda uyu akasimuka akati, ari kuuya pagora jena. Mumwe ndokuti ari kuuya pabhiza jena. Zvakanaka, tichaita mapoka maviri. Munoona chiichocho? Kudyara nyonganiso. Paanouya chero zvazvingava, achadudzira shoko rake pachake paanouya. Ngatimirirei kusvika nguva iyoyo, kubata iyo kutaura pamusoro pazvo. Hautombonzwi mharidzo yezuva ranhasi. Nguva dzose vachinongedzera kune zvichazoitwa naMwari kana zvavakaita, uye vachifuratira zvavari kuita. Ndiyo nzira yatinowana nayo nyonganiso mazviri. Zvino tinocherechedza kuti nhasi makereke edu, makereke edu ose akadyarira kumhepo uye ari kukohwa chamupupuri. Hatisisina misangano yeminamato, hatisisina shumiro dzataisimbova nadzo. Dambudziko racho chii? Takaregedzeka pane zvese. Tarisai kunyange kumachechi edu ePentecost, aripo akazara nevakadzi vakagera vhudzi. Izvozvo zvaisambobvumirwa. Zviso zvakapendwa kupenda minwe mhando dzose dzezvinhu. Woisa murume kunze kuno ane sevana Riki nevamwe vakadaro vakaroora ka3 kana ka4 uye madhikoni. Inyonganiso yakadini? Itsvina! Vanozviita sei? Mwari havangave nazvo muchechi yavo. Vanotofanira kuenda musangano kuti vapinde mazviri. Mumwe munhu achitya kutaura chimwe chinhu pamusoro pazvo nokuti anodzingwa musangano. Mwari, tipei varume vasina kubatana nechimwe chinhu kunze kwaMwari neshoko ravo, vachataura chokwadi pamusoro pazvo. Ndizvo chaizvo zvatinoda. Takaita sei? Takadyara nyonganiso, takadyara kumhepo, uye zvino tiri kukohwa chamupupuri. Cherechedzai kuti zvino vari kuunganidzwa pamwe chete kuti vapiswe. Makacherechedza here? Jesu akati kutanga aunganidzei pamwe chete, asunganidzei, uye mobva maisa zvitsumbu zvose mumurwi mumwe. Zvino ndichazvipisa. Pane katsumbu kadiki kanonzi Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. Vose vari kuungana pamwe chete mumubatanidzo wemachechi epasi rose. Chii ichocho? Aunganidzei kutanga. Hareruya! Macherechedza here? Anounganidza masawi kutanga, oabvisa pagorosi, oapatsanura. Aunganidzei pamwe chete mugwapisa. Vese vachapiswa nekutonga kwaMwari nekuda kwekudyara nyonganiso pakati pevanhu. Zvinhu zvava vane mufananidzo weumwari asi vachiramba simba racho, vachiramba shoko kungoti vachengete dzimwe tsika dzechinamato dzeimwe dzidziso yakapfekedzerwa nemumwe munhu, vachiedza kuisa shoko raMwari. Hazvishande, inyonganiso. Ndinodanidzira nhasi sezvaiva muprofita mukuru wekare Amos paakadanidzira muguta riya akati, handisi muprofita kana mwanakomana womuprofita, asi kana shumba ikadzova ndiani angarega kutya? Akati, kana Mwari vakataura ndiani angarega kuprofita? Akafanotaura kutongwa pamusoro pechizvarwa ichocho akati, Mwari wacho wamunoti munoshumira achakuparadzai. Isai izvi zviri patepi, uye murangarire. Mwari chaiyano, vanhu ava zvino vari kuunganidza gogo guruguru iri remubatanidzo wemachechi epasi rose, uye uchatofanirwa kupinda mauri. Haugone kugara uri kunze kwawo. Uchabuda mauri sedunga munhu, kana kuti uri kuzopinda mauri. Hapazovi nenzvimbo yepakati nepakati. Uchava nemunembo wechikara. Hakuna munhu anozogona kutenga kana kutengesa kunze kwaiye ane munembo kana ane nyonganiso. Zvino garai kunze kwazvo. Buda mazviri! Tizai! Garirai kure nazvo! Mwari wavanoti vari kushumira achavaparadza. Mwari mukuru werudo asingazo. Akati zvino Jesu akanyengetera kuti isu tose tinofanira kuva vamwe. Ipapo akabva atiwo, mungafamba sei pamwe chete? Vaviri vangafamba sei pamwe chete kunze kwokunge vatenderana? Akati mumwe, saiye nababa vari mumwe, uye baba vaiva shoko, uye aiva shoko rakaratidzwa. Akanga ari mumwe nababa nokuti akanga ari kuratidzwa kweshoko raMwari rakavimbiswa. Zvino ndizvo zvazviriwo nhasi kana chero zuva. Hongu shangamire. Mwari mumwe chete vanoda kuti tive vamwe. Ko uyu angava mumwe sei uyu achiramba kuberekwa nemhandara? Uye uyu hadaro anoramba kupodza kwaMwari, uye uyo vose zvavo vari munyonganyonga yakadaro. Vamwe vavo havatombotendi muna Mwari. Vanotenda kuti akanga ari mwanakomana waMwari. Vanotenda kuti akanga ari mwanakomana waJosefa anonzi mwanakomana waMwari. Zviro kwazvo mupatya wemaLutheran maZwingli anozvitenda izvozvo kuti aingovawo munhu akanaka zvava zviro kwazvo. VeChristian Science vakati aiva muprofita angori munhuwo zvake, akanga asiri Mwari. Handiti kana dai akanga asiri Mwari, ndiye munyengeri mukurusa akambovapo panyika. Akanga ari Mwari kana kuti akanga asiri chinhu? Akanga ari Mwari. Akanga ari Mwari pachake, akaitwa nyama pakati pedu, mumwanakomana waMwari pauzima. Zviro kwazvo ndizvo zvaaiva. Zvino tinoona nyonganiso yapinda. Tinoziva kuti iri pano. Hapana anogona kuzviramba. Oh, ini zvangu. Ingocherechedzai. Achaparadza boka iroro rinoti riri kushumira Mwari. Imi zvitarisei. Mwari vakadyara mbeu yavo. Ndave kuvhara nekuti yave nguva yekutanga mutsaro wekunamatira. Mwari vakadyara mbeu yavo, zvino mbeu yavo ndiKristu. Ndichaparidza pamusoro pazvo usiku ushoma apo Mwari vakasarudza kuisa zita ravo ichivachitendera. Zvichida pane kumwe kudya kwemangwanani pandinenge ndine nguva yakati wedzerwei. Tarirai, ndiye nzira yoga yekupukunyika nayo. Ndiye ega mutongi wechokwadi. Ndiye ega Mwari wechokwadi. Hapana mumwe kunze kwavo. Ndini Mwari uye Mwari oga vakadaro. Jesu akati, uyu ndiwo murayiro wangu, inzwa o Israeri, ndini Jehovha Mwari wako, angori Mwari mumwe. Ndini iye, munotsvakirei mumwe? Mumwe achauya, ndakauya muzita rababa vangu, uye hamuna kundigamuchira. Asi mumwe achauya muzita rake pachake, zvino iyeye muchamugamuchira. Zvino vakazviita panaisiya. Uri mukristu here? Ndiri mubhaptisti. Uri mukristu here? Ndiri mupendekosti. Uri mukristu here? Ndiri mumethodisti, rimwe zita. Asi kana zvasvika pazita iroro raJesu Kristu, vanofamba vachingoenda kure naro nekukwanisa kwavangagona. Hapana chavanoda chokuita naro nokuti ndiye shoko, uye shoko rinozvizivisa. Cherechedzai, nzira yoga yekupukunyuka nayo ndiye ruva reSharoni. Bhaibheri rakati akanga ari dunurirwa rose mubhaibheri raMwari nderaJesu Kristu. Aiva Arufa, Omega, mavambo nemagumo. Uyo aivepo aripo, uye achazouya. Mudzi nebukira raDhavhidhi, zvose mudzi nebukira raDhavhidhi. Nyamatsatsi yemangwanani, ruva reSharoni, hapa inipata, Arufa, Omega, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, ose muna Jesu Kristu. Akanga ari kuratidzwa kuzere kwaJehovha Mwari vakaitwa nyama kuti vagare pakati pedu. Chaizvo izvo zvaaiva. Akanga ari ruva reSharoni. Vakaitei neruva reSharoni? Vakarisvina, vakaripwanya pwanya kuti vabuditse zvinonhuhwira kubva mariri. Rozi rakanaka rinofanira kusvinwa kuti tiwane zvinonhuhwirira kubva murozi. Hwaiva upenyu hwakanaka. Hakuna kumbova neupenyu hwakararama saro, asi raifanira kusvinwa paKarivhari. Munoona, vakatora chizoro cheruva reSharoni ndokuchiisa pana Aroni. Aifanira kuzodzwa nacho kuti apinde pamberi pashe munzvimbo tsvene, muchidzitiro chitsvene. Aifanira kuzodzwa neruva reSharoni kuti apinde kunosasa chigaro chetsitsi gore negore. Uye chizoro ichocho chinofanira kuvapa ari sekunhuhwirira kwakanaka kuna Jehovha. Akatakura ropa regwayana mberi kwake mushure mekunge asaswa negwayana. Matamba nemabhero ari panguo dzake. Aitofanira kufamba nekamwe kamufambiro achiti mutsvene, mutsvene, mutsvene kuna Ishe. Cherechedzai, ndiye ruva riye reSharoni, kunhuhwirira kuya kwakanaka. Chizoro chiri pavanhu vake. Haukwanise kuuya pamberi pake nechero chitendwa, chero chimwewo chinhu, asi wakazodzwa neruva reSharoni iroro. Shoko ndiye zvakare hapa remupata. Zvino unowana sei opium? Unowana opium paunotora hapa uri svina. Unowana opium. Vana chiremba vanoishandisa mumarobhoritari avo. Ukatora murume ari kuhutahuta pamwe nekushushikana, kana mukadzi anonzwa kunge ari kuda kupenga, ari kufamba famba achizhambatata abatwa nemamhepo, chiremba anotora opium yake yehapa shoma oipinza muruoko rwake kana mutsinga pane imwe nzvimbo kana yake. Zvino vanobva vadzikama. Zvinotombopera kwechinguva, asi panongopera opium iyoyo, heunoya achitanga zvakare, zvatoipisisa kupfuura zvazvanga zvimbori. Asi ndichakutaurirai, shamwari, unongori mufananidzo weopium yechokwadi inobva muhapa remumupata randinoziva. Ndiye hapa remumupata akasvinwa paKarivhari, akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu.
namavanga ake takapodzwa. Mune izvozvo kusvinwa ikoko kubva mumaruva akanga ari ruva, akanga ari ruva guru sarati rambokura rakanga riri iri hapa iri romumpata reruva guru iri resharoni. Zvino akarembera manheru ano akatambanudzwa pakati pedenga nenyika. Ndinotenda akanga ari panguva iyoyo waro kuti abvise zvivi zvenyika nokudzosa kupodzwa kunyika. Zvino Bhaibheri rakati ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Shamwari, Mwari pavakaudza Mozisi murenje waiva mufananidzo wavo kuti asimudze nyoka yendarira. Zvino ndarira inomiririra chivi chakatongwa. Nyoka yendarira inomiririra chivi chakatotongwa kare. Sezvo ndarira iri kutonga kwaMwari, searitari yendarira paiiswa zvibayiro. Zvino Eria zvakare akatarira mudenga iye ndokuti matenga akanga akaita sendarira, kutonga kwaMwari parudzi rusingatendi rwakanga rwadzokera shure vachibva pana Mwari. Ndarira inomirira kutonga, kutonga kwaMwari. Zvino nyoka yaimiririra chivi chakatotongwa kare, uye Jesu akanga ari nyoka yacho yakaitwa chivi nokuda kwedu, uye akatora kutonga kwaMwari paari. Akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, akaiswa maronda nokuda kwokusarurama kwedu. Kurohwa kwakativigira rugare kuri pamusoro pake, iye namavanga ake takapodzwa. Oh, Mwari vane kabati yavo izere neopiamu manheru ano kuitira iwe. Shamwari yechikristu, uri kurwara uye uri kutambudzika. Oh, wakaneta, zvakatongonyatsokuomera, hauchakwanisi kuzvitakura zvachose. Unozopengereka muzuva ranhasi ratiri kurarama. Mambonzwa here Lifeline manheru ano izvo zvavataura kuti Russia inoti muna 55 kuti ivo zvamazuro kwazvo vachatora utongi hwakazara pasi rose. Izvozvo zvisati zvaitika, kubvutwa kunofanira kuuya. Saka kwaswedera pedyo zvakadii, Shamwari? Kwave pano chaipo pedyo zvino. Haungamutsvake here manheru ano nemwoyo wako wese? Ndiye hapa remumupata, uye ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ari pano manheru ano kuti azvisimudze pakati pevanhu vake, sokungosimudza kwakaita Mozisi chiratidzo chechivi chakatongwa. Uye kwete chivi chete, asi urwere. Rangarirai, Jesu akati saMozisi akasimudza nyoka yendarira, naizvozvo mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwawo. Mozisi akaisimudza nokuda kwei? Nokuda kwechivi, kusatenda, uye nokuda kweurwere. Jesu akasimudzwawo zvakare nokuda kwechivi, urwere nekusatenda. Akanga ari chinhu chimwe chete. Zvino manheru ano, mumazuva atava nenyonganiso huru iyi, Jesu Kristu akavimbisa muna Ruka kuti mumazuva kuya kwashe kusati kwasvika zvaizova sezvazvaiva mumazuva eSodhoma, uye apo mwanakomana wemunhu aizozvizarura semwanakomana wemunhu akazvizarura kuna Abrahama zasuko Elohim. Mwari vakaitwa nyama pakati pevanhu, uye vakagarapo naAbrahama, uye vakamuratidza, vakamuudza zvaifungwa naSara akagara shure kwavo mutende, vakanga vasati vamboona. Vakamuudza izvo iye ndokudana zita rake kuti Sara. Abrahama, kwete zita rake kuti Abrahama, rakatanga naro, asi Abrahama. Kwete Sarai, S-A-R-A-I, asi S-A-R-A, aripi mudzimai wako Sara? Akati, ari mutende kumashure kwenyu. Akati, ndiri kuzokushanyirai maererano nenguva yeupenyu. Zvino akabva aseka, akati, ko asekei? Zvino Jesu akati, nyonganiso huru iyi isati yaunganidzwa nekupiswa, kuti mwanakomana womunhu achazviratidza nenzira imwe cheteyo yaakaita kare. Uye ndizvo chiichocho kusimudzwa patsva pamberi penyu kuti Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Munozvitenda here? Ngatikotamisei misoro yedu zvino kuti tinamati. Mwari vanodikanwa, tinokudai. Shoko renyu chikafu chizere kwazvo kwazvo kwatiri, Ishe. Tinongorida, tinorarama naro, Ishe. Zvinoita sekuti kugona kutaura kwedu hakuna kutombokwana. Tinongoda kugara patafura yenyu, pashoko renyu, uye toitirwa zvakanaka nemaropafadzo, Ishe, kana tauya pamwe chete sezvizvi. Hama nehanzvadzi dzakatengwa neropa nemwanakomana waMwari, vanova vakatengwa neropa renyu. Uye tinouya pano manheru ano, Ishe, takakumikidza usiku uhu kuti tinamatire vanorwara. Zvino maererano nemagwaro makataura kuti nemavanga takatopodzwa. Hazvichisina basa kunamata zvino, tongoreurura zvivi zvedu, nokuti nemavanga enyu takato, nguva yakapfuura, podzwa. Oh, izuva rakadini reruponeso, ivibiso yakadini yaImmanueri, kuti zviro kwazvo ichokwadi. Makati kwechinguva chiduku uye nyika haizondionizve, asi imi muchandiona, nokuti ini chisazita singu cha ini ndichava nemi kunyange mamuri kusvikira kumagumo enyika. Uye pakupera kwenguva, kugumiswa kukuru uku, makati zvisati zvaitika zvichangova zvakaita senguva iyo moto usati wawira muSodhoma uye ukapisa nyika yemarudzi. kuti kuchauya chizaruro zvakare chemwanakomana wemunhu sezvazvaingove paSodhoma. Baba, dai vanhu vakarega kuzvipotsa. Uye ndinonamata Mwari sechinhu chidiki chakakwasharara. Kana ndataura zvisizvo, ndiregerereiwo kudhonza rimwe giya. Ndinovada, Ishe. Ndinonamata kuti varege kuzvipotsa. Regai huno huve humwe usiku hukuru, Ishe. Dai wese anorwara, anotambudzwa, bofu, chero zvazvingave muno, Ishe, apodzwe manheru anhu. Dai mutadzi wose aponeswa imo mumwoyo mavo zvino, kana vari vasingatendi. Uye dai vagamuchira Kristu panguva ino. Zviitei, Baba. Zvose zviri mumaoko enyu. Tinozvipira kwamuri kuti tikuonei muchiuya pakati pedu. Uye makati muna Johani 14:12, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita iye uchaaitawo. Tinoziva kuti makazvizivisa kuvanhu, nokuti maiva muprofita uya akanzi naMozisi aizomuka. Vakanga vasina kumbova nevaprofita kwemazana emakore. Nyonganiso yaive kumativi ose, asi zvakadaro shoko raMwari raifanira kuzadziswa. Saka shoko rakava nyama, uye naizvozvowo nyonganiso. Zvino Baba, tinozviona zvakare nhasi nyonganiso ichiva chitsumbu chimwe chikuru, uye tinoona shoko richiuya nenzira imwe cheteyo. Tiropafadzeiwo manheru ano, Baba. Tinozvikumikidza kwamuri neshoko renyu. Chose chamunoda kuti tiite, itai nesu, Ishe, muzita raJesu. Amen.
Behold, the hand of the Lord is here to redeem thee, and to write thy name upon the Lamb's book of life. Believe ye the word of God.
Hatizivi zvavataura. Vanogona kunge vari kuda kutiudza chimwe chinhu, saka ingonyatsoremekedzai kwekanguva.
Amen.
Makamboverenga here rugwaro apo muvengi aiuya? Zvino vose vaive vakaungana pamwe chete. Zvino ivo muvengi akanga aine simba guru kwazvo. Zvino mweya waMwari wakawirira pamusoro pomunhu ndokumuudza iye ndokuprofita. Akataura kwavaifanira kuenda nekunovahwandira, ivo ndokuparadza muvengi wavo. Hezvino izvi zvichiuya zvakare, heyo nzvimbo yokuparadza muvengi wako. Munoona, tora ruoko rwaMwari. Ruoko rwaMwari ndiKristo hongu shoko. Saka ritorei mumwoyo yenyu manheru ano, tichidaidza mutsaro wokunamatirwa. Ndinotenda kuti bhiri apa makadhi okunamatirwa zvakare nhasi. Ngatitorei B85. Usiku wapfuura taiva ne15, manheru apfuura kazhinji tinoedza kutora angangoita 15 pausiku humwe. Uye ibvai mabata makadhi enyu, tichasvika kwaari zvino. Ngatiedzei angaita 15. 85 B Sabrana munoziva B85 kusvika 100. Uye isu ngationei ndiana ane B85. Simuzaroko rwako. Uye unechokwadi, kumashure zvakanaka. 85 uya kuno. Zvino mwanakomana wangu, kuti zvichida pangave nevatorwa pano vasingazoziva kuti izvi zvaitwa sei, mwanakomana wangu anouya zasi kuno. Kana mumwe munhu kana asingakwanisi kuuya, hama borders mumwe munhu, mumwe munhu anouya otora makadhi aya zana rawo, uye akamira pamberi pevanhu. Zvino anoasanganisa pamwe chete. Saka nokudaro anokupa kadhi, haakwanisi kukuudza kuti uchange uri kumusoro kuno papuratifomu. Haazvizivi. Neniwo zvakare handitozivi. Ndinouya manheru ndongotora angangoita 10 kana 15 paari ipapo mumakadhi. Izvozvo hazvinei nechokuita nekupodzwa kwako. Unogona kugara ipapo. Tarisai manheru apfuura. Vangani vakanga vari pano nezuro manheru? Ngatione ruoko rwenyu kuti vanhu vakangopodzwa vese kwese kwese mumusangano wose. Zvino anga ari 85 86 87 88 89 90. Ngativaitei kuti vauye izvozvi. B 85 86 87 88 89 90. Uye anga ari 1 chokwadi tinoda. Uye kana wemumwe munhu heunoi mumwe zvehongu zvinozvigadzirisa 90 kusvika 100 zvino 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9. Kana usingakwanisi kufamba, kana uri ndiri kuona kuti tine mashoma mawiricha ya 3 pano, zvino 4 ayo ndinotenda ndiri kuona. Kana uine kadhi rokunamatirwa kuti ndiko kuti kana nhamba yako ikadanwa uye usingagoni kufamba, ingosimudza ruoko rwako, tichaifambisa kuuya kumusoro kuno. Zvino kana usina kadhi rokunamatirwa, ingogara ipapo unamate kuti Ishe Jesu ngave ini manheru ano. Vangani muno vasina kadhi rokunamatirwa, simudza ruoko rwako. Ini zvangu zvakanaka. Zvino regai timbotaura izvi. Ndinoimba kuti hazvinzwike sekumhura. Asi pane mudzimai mudiki imwe nguva akanga asina kadhi rokunamatirwa, tingati akapinda achimanikidzira nepakati pechaunga akati, zvino nyatsoteererai, kana ndikakwanisa kubata hanzu dzemurume uyo ndichapodzwa. Vangani vanoziva nyaya yacho. Zvakanaka. Zvino akaitei? Akamubata ndokuenda zvake akandogara pasi. Zvino Jesu akatendeuka, aiziva paakanga ari, ndizvo here? Aiziva kuti dambudziko rake raiva rei, ndizvo here? Aiziva kuti dambudziko rake raivei? Saka akamuudza zvaive dambudziko rake. Zvino akanzwa mumuviri wake kuti kubuda kweropa kwakanga kwamira, ndizvo here? Nemhaka yei akanga amubata? Zvino vangani makristo vari pano manheru ano vanoziva maererano nevahebheru bhuku ravahebheru kuti jesu iye zvino ndiye muprista mukuru muprista mukuru anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu ndiye here zvakanaka kana ari muprista mukuru mumwe cheteyo hofisi imwe cheteyo muprista mukuru aizoita sei zvino aizoita zvimwe chete sezvaakaita kareko munozvitenda here anozoita zvimwe chete sezvaakaita kareko kana uchigona kuzvitenda zvakanaka vangani vanozvitenda izvozvo simudza ruoko rwako kuti ndinonyatsozvitenda zvakanaka vasati vaita mutsaro wokunamatirwa ngati veino mutsaro wokunamatirwa kunze uko ndinoziva kuti ari pano ndinonzwa upo hwake uye ndinoziva kuti ari pano uya mutsaro wokunamatirwa wagadzirira here ndanga ndiri kuzodanira kunze uko iwe ingonamata ingotarisa kuno uye unamate ingotenda mudzimai mudiki akagara pano akanyatsonditarisa akagara parutivi pemumwe mudzimai akapfeka magirazi hamusi kuona icho chakarembera pamusoro pemudzimai uyo tarisai kuno maona ari kurwara nedambudziko remwoyo munotenda here kuti mwari vachakupodzai kana muchidaro simudzai ruoko rwenyu ndiro ranga riri dambudziko renyu ndizvozvo zvino kana ranga riri iro dambudziko renyu simudzai ruoko rwenyu kuti vanhu vaone simudzai ruoko rwenyu saizvozvo zvino hamuchisina zvino kutenda kwenyu kwakupodzai ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi oh pane nyonganiso asi jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ndiye here zvino chingorambai muchinamata munoona hausungirwi kunge uri kumusoro kuno kuti ugoziva zvino uyu mudzimai sekuziva kwangu handina kumbomuona muupenyu hwangu angori mudzimai akamira pano uye awana kadhi rokunamatirwa uye musingazivi kuti muchadanwa here kana kuti kwete mumwe munhu angokupaiwo kadhi rokunamatirwa zvino imi nhamba yenyu yadanwa saka mangouya kumusoro kuno ndizvo here uye handina nzira yekuziva zvamuri kuti muri ani kwamunobva zvamuri kuda hapana nezvazvo ndingori murume muri mudzimai ndizvozvo mufananidzo mumwe chete uyu wakauya imwe nguva mubhaibheri mutsvene johani chitsauko 4 zvino unoti maitei ama branham paye nguva pfupi yapfuura ndangopinda mune rimwe giya dikiriya munoona handizivi munoona anofanira kuzviita handizive ko mudzimai uya uko handisani ndamboona mudzimai uyo muupenyu hwangu mutorwa zvachose kwandiri ndinotenda kuti anga ari mudzimai ndiani munhu achangopodzwa iko zvino uko muungano mungahongu tiri vatorwa mumwe kune mumwe kana zvirizvo nyinira ruoko rwako sezvii zvimaona handisati ndamboona mudzimai uyu asi anga agere apo achitenda zvino abata chimwe chinhu haana here hapana chazvinonakira kundibata asi zvino hamusi kuona here kuti bhaibheri ishoko ramwari chairo ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi tinova matabhanakeri emweya mutsvene iwoyo unova kristu maona ndiyo mbeu chaiyo zvino kana mweya mutsvene iwoyo chaiwo ukapinda mumbeu chaiyo yeshoko kwete haungotori chikamu chayo nokuti dhiabhori anoshandisa ichocho unofanira kuitora yose munoona shoko rose rayo nokuti havasi mwari vari hafu ivo ndimwari zvizere maona uye ndizvo zvinotora nzvimbo zvino heunoi mudzimai handisati ndambomuona jesu akawana mumwe mukadzi akaita seuyu pane imwe nguva zvichida asiri muchinhano chimwe chetecho handizive zvino akanga akagara patsime iye iye akanga achifanira kuenda zasi kusamariya uye tinoona kuti samariya yakanga iri pasi pechikomo zvino akanga achienda jeriko waro uye akapoterera nekusamariya ndokusvika kuguta resikari zvino akagara pasi patsime ndokutuma vadzidzi vake kunotsvaga chikafu marudzi mangane evanhu ari munyika matatu vanhu vahamu shemu najafeti tose takabva kuna noa uye imwe nyika yose yakaparadzwa panguva iyoyo marudzi matatu chete evanhu iye mujudha murudzi nemusamariya uyo aive hafu mujudha nemurudzi uye ndiwo marudzi ose ari munyika munoona matatu chete zvinhu zvose zviri muna mwari zvinokwana muutatu sezvitatu izvi zvandanga ndichitaura nezvazvo manheru ano matanho matatu enyonganiso matanho matatu ayo shoko rakaitwa nyama nezvimwe zvakadaro maona zvino uye iye iye akataura nemajudha akaudza firipi paakaunza natanieri apo paakanga ari ndokuti ndamuona paanga ari pasi pemuti akaudza andireya akanga aunza petro akati zita rako ndisimoni uye uchanzi petro kubva zvino zvichienda mberi akati uri mwanakomana wajonasi maona zvino vose vakanga vari majudha asi apa anoenda kumurudzi kwete murudzi asi musamariya ino ndiyo nguva yemarudzi haana kumbozviita kana kamwe kumarudzi nzverai magwaro haana zvachose asi akavimbisa muna ruka 22 kuti aizozviita kuuya kwave kusvika. Asi akagara pasi ipapo, zvino hepanoi ndokuuya aive hafu mujudha nemurudzi kunze, mumwe mudzimai. Zvino akati kwaari, mudzimai, ndiunzirewo mvura yokunwa. Mudzimai akati, handiti hamufaniri kukumbira izvozvo zvakanyanya. Tiri pane rusarura kuno, muri mujudha uye ndiri musamariya. Akati, asi dai waiziva wauri kutaura naye, waizondikumbira mvura yekunwa. Akanga achiitei? Achibata mweya wake. Zvino paakangoona kuti dambudziko rake raiva rei, zvino akamuudza kuti aende kunotora murume wake. Akati, akanga asina kana. Akati, ndizvozvo, wange uine 5. Zvino tarisai, vafarisei pavakamuona achiita izvozvo, ndizvo nyonganiso iyoyo iri pakati peshoko, vakati chii? Vakati, murume uyu ndiBherizebhabhu, muuki. Maona. Zvino Jesu akati, ani naani anotaura izvozvo pamusoro pemweya mutsvene paunouya kuzoita zvimwe chete haazoregererwa. Heyo kanyonganiso yenyu, maona. Asi akati aizovaregerera panguva ipapo, nokuti mweya mutsvene wakanga usati wauya. Chibayiro, gwayana rakanga risati rafa. Asi zvino mudzimai haana kufunga izvozvo. Mudzimai akati, changamiri, ndinoona kuti muri muprofita. Vakanga vasina kumbova nemuprofita kwemazana emakore. Akati, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino tinoziva kuti Mesiya anonzi Kristu paanouya ndizvo zvaachaita. Zvino kana zviri izvo zvaakaita, zvino ndiye mumwe chete zuro nhasi. Ndiko kuzvizivisa kwaakaita kareko. Hazvisi zvimwe chete here nhasi? Zvinofanira kuva. Zvino heunoi mudzimai nomurume vasangana zvakare. Iwo havasi mudzimai uya, ini handisi murume uya. Asi zvisinei, mweya mutsvene mumwe chete uri pano, uye wakavimbisa kuti mabasa aakaita taizoita zvimwe chete mumazuva achazarurwa mwanakomana womunhu. Zvino ndisingakuzivei, uye munoziva kuti ichokwadi. Hatizivani zvachose, uye makamirira pano. Pamwe zvimwe panogona kunge paine chakakanganisika nemi, zvichida hapana, handizivi. Asi kana Ishe Jesu vakandizarurira nemweya wavo mutsvene zviri dambudziko renyu, zvino muchatenda here zvino kuti ndimwanakomana wamwari uye kwete munhu? Uno unongova mutumbi, tabhanakeri ino, iyo Mwari vanoshandisa, chiru wavanenge vasarudza. Ivo vanozviita nenyasha dzinozvitongera uye nekusanangura. Saka asi imi tendai muchadaro here? Vangawani vari muungano vachazvitenda. Pano isu tiri vaviri takamirira pano pamberi pechiedza kuti hatisati tamboonana muupenyu huno. Handitozive kuti mudzimai iye ndiani, zvaari, kwaanobva, zvaanoda. Handisati ndambomuona muupenyu hwangu. Zvimwe chetezvo nemudzimai uyo zasapo muupenyu hwangu. Asi munoona, hezvinoi zvandiri kuedza kukuitai kuti muite, bvisai nyonganiso iyoyo kubva kwamuri zvino, uye tendai shoko kana shoko raitwa nyama, ipo pano pakati pedu. Shoko rinova benyu munyama yedu, zvinoratidza upo hwaMwari. Zvino dai vazvipa kwavari. Vari kuda chikonzero chakanaka. Vana mwana. Vanoda mwana. Vane makore angangoita 40 ekuberekwa. Izvozvo zviro kwazvo hazvitadzike. Vagere umo chaimo iko zvino madzimai akanga asingabereki upenyu hwavo hwose, uye vakauya papuratifomu sezvizvi, uye Ishe ndokuvapa vana. Vamwe venyu simudzai ruoko rwenyu uko vanoziva. Maona, maona. Ndakasimudza kasikana kadiki kakaisvonaka rimwe zuva, svondo mushure mekunge ndabva pano, svondo masikati. Uye wekuti amai vake vakanga vasingabereki, Ishe vakataura. Zvino kasikana kadiki, kano kadiki kanotapira, kari pano here? Kari papi? Hongu, yekano yaka. Ipo pano chaipo. Kakagara zasa apa chaipo. Amai vacho vagere apo. Yekano yekasikana kadiki kacho pachako. Muri kukaona here? Kaive shoko rakataurwa kubva kuna Mwari. Zvino muchatenda nemwoyo wenyu wose here? Munotenda here kuti ropafadzo ramunaro ramuri kunzwa mamuri zvino vanga vari Mwari vanga vachipindura? Kana Mwari vakandiudza kuti zita renyu ndiani kuitira kuti mugopa mwana zita, mungatenda here? Zvino Mai Thompson, munokwanisa kuenda kumba munova nemwana wenyu kana mukazvitenda nemwoyo wose. Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Inguva ine kutenda, musapokana. Ingotendai Mwari. Mwari ndiMwari. Makadini changamiri? Ndinofunga kuti tiri vatorwa zvakare. Nguva yoga yandati ndambokuonai muupenyu hwangu. Zvandinoziva ndipo pamanga muchiuya apo, uye ndafunga kuti muri baba munini vahama Shakarian kana kuti uya Mashagan. Hama Mashagan muimbi pamauya pano, uye ndazoona kuti manga muri kuenda kumutsara wokunamatirwa. Zvino zvandiri mutorwa kwamuri, uye kana kuti kwamuri, uye ndiri mutorwa chero hazvo. Zvino kana Ishe Jesu vakandiudza chimwe chinhu chamuri zvichida chamuri kuda, ngatingotaurei kudaro. Kukuudzai, kundiudza zvamuri kuda. Zvino vakatokupai kare chinhu choga, kutenda kwakakwana kuzvitenda. Zvino vangani vanozvinzwisisa? Kutenda kwakangokwana kwekutenda kuti unowana zvaunenge wakumbira. Maona, zvino kana uri kumusoro kuno uchida chimwe chinhu, uye vanogona kundiudza zviri chishuo chako, zvino unoziva kuti handizive chishuo chako. Zvino chinofanira kunge chiri chimwe chinhu chiri pano chiri kuzviita. Zvino maererano neshoko akavimbisa kuzviita. aiziva pfungwa dzaiva mumwoyo yavo ndizvo here zvakanaka mune chishuwo chikuru chekuti mupodzwe chinhu chimwe chete muri kutambudzika nechinhano chekuhutahuta kuhutahuta kwazvo ndizvozvo chimwe chinhu mune dambudziko remusana uye musana iwoyo wanga wakashata kwazvo kwenguva yakati kuti makatoitwa operation pauri izvi hanzi najehovha ichokwadi munoona ndizvozvo uyehe chino chimwe chinhu chishuwo chenyu chakadzama ndechekuti munoda kugamuchira rubhabhatidzo rumweya ndizvozvo chaizvo uyai pano mwari vanodikanwa muzita rajesu kristu dai murume uyu azadzwa nemweya mutsvene asati abva panzvimbo dzino muzita rajesu amen zvino ugamuchirei hama yangu ingova ine kutenda musapokana makadini ndinodayira sekuziva kwangu kuti tiri vatorwa mumwe kune mumwe kana zviri izvo handiti kuitira kuti vanhu vazive ingosimudzai ruoko rwenyu kuti vaone kuti tiri vatorwa handisati ndambovaona muupenyu hwangu zvokuvaziva uye ndinofungidzira kuti havasati vanombondiona kunze kwekunge kwanga kuri muungano nokuti baba wokudenga vanoziva uye herino shoko ravo riri pano kuti handisati ndamboona mudzimai uyu zvokumuziva muupenyu hwangu naizvozvo handingazive zvamauyira pano handizive kuti murani chii kana chimwe chinhu nezvenyu handingakuudzei chinhu chimwe zvacho chinhu chega chingori chipo kana ndichigona sezvamandinzwa ndichitsanangura izvozvo nguva yadarika ndingoswederai munzwe zvaanotaura zvandinoona ndinogona kuzvitaura zvaasingatauri handizvitauri ndinozozvitaura ndirini pachangu uye zvinenge zvisiri izvo maona zvinenge zvisiri izvo asi kana akazvitaura ndizvozvo chaizvo hazvingambofi zvakadaro hazvina kumbobvira zvakakanganisa hazvingambokanganisi chero bedzi zvichingoramba vari mwari maona munoona nokuti mwari havambokanganisi asi kana mwari vachigona kundiudza zvamuri kuda zviri chishuwo chenyu kana zvamauyira pano chimwe chinhu chamakaita kana chimwewo chimwe chinhu chakadaro kana kuti ndimi ani kwamunobva kana chipi chavanoda kundiudza mungatenda here ndatenda chinhu chimwe mune dambudziko netsoka dzenyu tsoka dzenyu dzinokunetsai ndizvozvo simudzai rwenyu mune dambudziko remadzimai chirwere chemadzimai uye mune chishuwo chikuru mumwoyo menyu nekuti muchangorasikirwa nemumwe munhu kana chimwe chinhu mukomana uye mwanakomana wenyu akabva pamba akatiza uye munoda kuti ndinamate kuti adzoke mwari vari kudenga tumirai mwana wavo kwavari uye nokupodzwa mweya mutsvene ngaumise mujaya iyeye munzira manheru ano umudzosere kuna amai vake muzita rajesu amen ivo vanoziva vachamudzosera kwamuri musanetseke tendai zvino musapokani ingova inokutenda nomwoyo wenyu wose imi tendai uye mwari vachaita zvimwe zvacho zvose zvino ikowo kungonzvera katatu kana chero zvakwanga kuri munoona ndandangoenda kusvika zvava kusaoneka kwandiri handikwanise kuzvitsanangura hapana nzira yekuzvitsanangura munoti muri kureva kuti izvozvo chete zvanga zvakaipa kudarika pamaparidza ipapo kwemaminitsi 45 kana kudarika munofunga kudaro hongu changamiri kana dai anga ari maawa matatu hazvimbovi zvakanyanya kudaro mumwe mudzimai akabata nguo yaishe wedu jesu uye vanhu ivava havasi kundibata handiti mudzimai ari pano uyu ungotarisai pano angagona isai maoko enyu pandiri maona vangondibata kwese hako hapana chazvaita ndingori munhu asi vanofanira kumubata iye uye ini nechipo kungo zvinongoenda zvose zvandiri zvinoenda uye ndinongotaura zvandinoona maona uye ndizvo zvoga munoona kundibata hakuna zvakunoreva asi vanobata jesu kubudikidza neni ndiko kubata kwakaita mudzimai iyeye mwari kubudikidza najesu paakanga asingazivi kuti dambudziko rake raiva rei akangobata nguo yake ndokuenda ndokugara pasi zvino akati ndiani andibata zvino vaapostora vakati handiti munhu wese ari kukubatai sei muchitaura izvozvo akati asi ndinoona kuti simba rabva pandiri zvino munoziva kuti simba chii kusimba akapera simba pamudzimai mumwe chete achimubata zvino aiva mwanakomana wamwari ko ini mutadzi akaponeswa nenyasha dzake munoziva kuti sei zvakawedzera nekuti akati zvinhu izvi zvandinoita nemiwo muchazviita muchaita zvinopfuura izvi nokuti ndinoenda kuna baba vangu zvikuru kudarika rakataurwa ipapo asi dudziro chaiyo yechigiriki inoti akawanda kupfuura aya muchaaita zvino mudzimai uyu handimuzivi hapana chandinoziva nezvake anongova mutorwa zvachose kwandiri sezvange zviri vamwe vanhu tiri vatorwa mumwe kune mumwe kungoitira kuti vanhu vazvizive munogona kusimudza ruoko rwenyu moti tiri vatorwa zvino mwanakomana wamwari kana iye pane imwe nguva akambosangana nemudzimai pari pamaonekero akaita seano patsime zvino akataura naye kwekanguva uye akaziva paiva nedambudziko rake uye akamuudza zvaiva dambudziko rake uye saka akaziva naizvozvo kuti akanga ari mesiya zvino nekuti ndamandibata ndakubatai uye hapana chaitika Asi kana kutenda kwangu nechipo, uye nekutenda kwenyu nekutenda machiri, kunokwanisa kumubata. Uye anogona kutaura kubudikidza nesu kuti kubudikidza neni kwamuri. Ipapo mubva maziva kuti ari pano sezvaive patsimeria riya pasikari. Maona, ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Munozvitenda here izvozvo? Mune matambudziko mazhinji kwazvo, zvirwere zvizhinji kwazvo zvakangovhiringika. Chimwe chezvinhu zvikuru chamunoda kunamatirwa iarthritis, ndizvozvo, ndizvo here? Muri kuomeswa mutezo nearthritis. Pamunoona mukasimudza ruoko rwenyu, uye mafamba muchiita sekunonokera pakurangarira kwangu kwakanakisa. Pamwe imbomirai kwechinguvana, pamwe chimwe chinhu chinogona kutaurwa chichatora. Kana munoziva, unonzwa zvinhu. Vanhu munoziva, semweya uri kuuya kuzorwa nacho. Vanoti, handiti angozvifungidzira izvozvo. Kana kuti munoziva, saizvozvo. Asi, munenge munhu akanaka. Ingotaura ineni kwekanguvana. Ngatimirei pano zvishoma nokuti, ndinofunga kuti pane chimwe chinhu chiri mumwoyo menyu chamuri kuda kubva kuna Mwari. Zvino, handikwanise kupindura munamato wenyu, asi anokwanisa nokuti kana muchizvitenda, watopindurwa kare. Asi kana muchigona kutenda, kukuitai kuti mutende, zvino ndinokuudzai, zviri maererano nemudikanwi asiri pano, uye ihanzvadzi. Uye hanzvadzi iyoyo, haisitombori munyika ino. Ari munyika yakaita seine unyoro, ine madziva akawanda. Ndingati kunge kumwe kwakada kuita sekuMichigan kana kumwe. Hongu, kuMichigan ndiko kwairi. Uye ari kurwara nehosha inouraya. Uye dambudziko reitsvo risingarapiki raari kunetsikana naro. Ndizvozvo. Handizvo here? Izvanzi naJehovha. Zvino, henge chefu yamunayo muruoko rwenyu yamasimudza kuna Mwari, tumirai iyoyo kuhanzvadzi yenyu, uye muiudze kuti irege kupokana. Asi kuti atende, uye zvichava achapodzwa zvino kana mukazvitenda. Munotenda nemwoyo wenyu wese here? Munoona zvino kana muchitenda, pane chinhu chimwe chete chekuita, ndiko kunyatsozvigamuchira zvachose. Ndizvo here? Zvino unoti, ari kutarisa izvozvo, vanhu vacho, ndizvo zvaari kuita, achivatarisa. Unozviona izvozvo zvakanyanya. Asi kuti mungasaziva izvi, mudzimai uyu ari pano, uyai kumusoro neuku mudzimai, pano, murwere, chero zvamuri, handina kumutarisa. Munotenda here kuti Mwari vanokwanisa kundizarurira dambudziko renyu, simudzai maoko enyu, kana muchidaro, mudzimai ari pano, murwere, hongu. Hongu, zvakanaka zvino, kana mukazvitenda nemwoyo wenyu wese, dambudziko iroro reasma harichazokunetsai zvakare, zvakanaka, endai kumba munozvitenda. Handina kumutarisa, chadaro here, unoona? Iye, ukatarisa uku, chiratidzo chiripo zvisinei kuti chii chinotora nzvimbo. Amen. Hamusi kuzviona here? Zvakangokwana sekukwana kwakangoita Mwari. Munotendawo here? Asma inogona kukusiyaiwo zvakare, handizvo here? Munotenda kuti ichazodaro here? Zvakanaka. Endai munoudza Ishe Jesu kuti munovatenda. Rimwe zuva muchazofanira kutakura kamudonzvo kakadiki muchifamba kana arthritis kakuremadzai. Asi haisi kuzozviita. Hamusi, hamutendi kuti iri kuzodaro, ndizvo here? Munotenda kuti muchaita zvakanaka? Endai henyu nenzira yenyu, uye Jesu Kristu anokupodzai. Dambudziko remwoyo rinouraya vanhu, asi harifaniri kukuurayai. Munotenda here kuti Mwari vachakupodzerai ichocho nokukuitai mwe zvakanaka? Endai muchizvitenda nemwoyo wenyu wese, muti ndinotenda zvechokwadi nokuda kwazvo.
You understand English?
Munotaura chirungu. Munonzwisisa chirungu here? Mumwe munhu ngauye. Hongu. Zvakanaka. Mungataurawo naye here zvandichamuudza? Muudzei kana akatenda dambudziko remudumbu richamusiya. Iye, iye achazvitenda here? Dambudziko renyu remusana rakusiyaiwo zvakare. Saka zvino, unokwanisa kuenda nzira yako ugopodzwa.
How do you do? You believe?
Magadini, munotenda here? Murume uyu akagara apo ane dambudziko remusana, anditarisa pandataura izvozvo, anogona kupodzwa zvakare. Kana mukazvitenda changamiri, zvakanaka changamiri. Mudzimai akagara pedyo nemi apo, mune dambudziko remutsipa, hamuna here amai? Munotenda here kuti Mwari vachakupodzai? Munoda kuisa maoko pamusoro pemukomana mudiki nekuda kwemabvi ake, uye iye anozoporawo zvakare. Munozvitenda here? Manga muine dambudziko remadzimai, dambudziko remadzimai, hamuchisina zvino, kutenda kwenyu kwakupodzai uye kwakuitai zvakanaka. Munotenda here Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi? Zvino ngatiise maoko edu pane mumwe nomumwe, uye tinamate munamato uyu wekutenda. Mumwe nomumwe wedu, namata munamato wekutenda. Mwari vanodikanwa, takanyatsofukidzwa muupo hwenyu hutsvene, nokukuonai muchifamba, muchipfuura nemuungano, muchipodza vanorwara kwese kwese, muri Mwari. Ndinonamata kuti mupodze ungano yese iyi. Dai kufema kwaMwari kwawira patsva mumwoyo yavo, uye kwovazivisa kuti nguva yave kupera, tangosara nechinguvana chidiki kunge tiri pano. Zvino tichazova naye uyo watinoda, uye dai zvino upo hwake hwaunza kupodzwa kumunhu wose. Tinotsiura Satani, tinotsiura mabasa ake ose, muzita raJesu Kristu, Satani,
buda muvanhu vose vachamutenda zvino uye mogamuchira kupodzwa kwenyu simukai netsoka dzenyu iti zvino ndinosimuka kuti ndigamuchire kupodzwa kwangu ndinozvitenda zvisinei nechinhano chako kana uchinyatsozvitenda simuka netsoka dzako zvino simudza maoko ako uye uti ndinokutendai ishe jesu nekundipodza mwari vave nemi amen.